Vachitaura mushure mekutoreswa mhiko kwava Munangagwa, Vara Maposa vanoti kukundwa kwavachamisa hakufanire kudzora kubudirira kwenyika mumashure. Vara Maposa vanoti musarudzo dzose dzinoitwa pane vanokunda vamwe vachikundwa, asi izvi hazvirevi kuti ndipo panenge paperera sarungano kune avo vanenge vakundwa musarudzo. Vachitaura kekutanga nemugowera vachamisa vakati ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika, kunyange hazvo dare reconstitutional court rakati vamunangagwa ndivo vakakunda. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaGideon Chitanga vanoti mashoko avara Maposa anoratidza kuti nyika dzakatenderedza Zimbabwe dzakazvipira kushanda pamwe nehurumende yavamunangagwa.
Kukurudzira kwakaitwa nava Ramaphosa kuti vachamisa vabvume maresults emaelections kunoratidza kuti nyika dzakagarisana neZimbabwe nevatungamiri vadzo vari kuda kuti nyaya yeZimbabwe kusawirirana pakuitwa kwemaelections ipere. Vari kutarisira Zimbabwe ine runyararo, vanoda Zimbabwe yavanogona kushanda nayo nekushanda nevatungamiri vayo pasina kupikisana.
Vachitanga vanoti havaoni vachamisa vachisvika kure nenyaya yavari kuda kuramba vachisimudzira, uyewo havaoni mhuri yeZimbabwe ichiramba ichiratidzira kusafara kwayo nezvakabuda musarudzo iyi.
Kupedzwa kwakaitwa nyaya yekucourt ndiwo maperere ayo. Handioni vachamisa vachinyanyoenda mberi nekukwikwidza zvakabuda musarudzo, nokuti nzira yavakatora yekuenda kumutemo yanga yakanaka hayo, asi kana yangosvika constitutional court hakusisina kwekuenda. Handioni zvevanhu veZimbabwe vaine nyota yekuenda mastreets vachidemonstrata. Ndofunga kuti chavari kutarisa chavanoda iko zvino kuikonomi yenyika isimukire, vagone kuwana mabasa, vagone kusimudzira upenyu hwavo. Ndoona senge kuti nenyika dzakatenderedza Zimbabwe ndo zvadziri kutarisirawo uye ndo zvadziri kuda kuti nyika iyi igone kufambira mberi.
Asi zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa kusanganisira vemapato anopikisa havazi kutenderana nemashoko avara Maposa. Vazhinji vavo vanoti ichokwadi kuti vachamisa ndo vakakunda musarudzo iyi. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muMDC Alliance mudunhu reJohannesburg vaSimbarashe MJ vanoti zvagara zvichizivikanwa kuti vara Maposa mutsigiri mukuru weZANU PF.
Vanhu vana vara Maposa iri hari nyaya kuti shamisa zvikuru yedu isusu seMDC iri muno muJohannesburg, because tinozviziva kuti sema neighboring countries here, even African Union yaneta nenyaya yeZimbabwe. Saka ivo vanongoda kuti nyaya yeZimbabwe ingopfuura iende. Dambudziko remuZimbabwe vanoziva kuti ilegitimacy yegovernment, ivo vanoda kuti zvingopfuura, but legitimacy inobva kuvanhuka, inobva through free and fair election. Zvino ndozvisiri kuitika muZimbabwe. Ivo vana Maposa pavaripo pakarwira zvisununguko rweSouth Africa vanozviziva kuti makots nguva yapatheid aishandiswa kutsvanyira vanhu vatema, but ivo vaizvitambira here? Vaitarisirwa nguva iyoyo kuti varemekedze majajimendi emakotsi, but vaisazvitambira, nokuti vaiona kuti makotsi avari kushandiswa kutsvanyira vanhu vatema. Ndozvimwe chete nesu purezidendi vedu vachamisa vakati tinoremekedza majaji sedu nezvakaita, but hatitambire jajimendi yavakaita nokuti iri bias iri kurerekera kusaidi kweZANU PF. Ivo vana Maposa as a South African president vanozviziva kuti ZANU PF aine munhu vakaita judicial of inquiry yemaelections emuZimbabwe 2002 akabuda pachena kuti ZANU PF aine election muZimbabwe. Vanozviziva saivo varingodawo kuti zviite zvipfuure. Plus vakareti nese ivo semukuru weNC, NC yakabuda pachena kuti yakarerekera kumaliberation movement, kuti vanosapotana pachausa liberation musa. Hazvitishamise kana Ramaphosa sapresident weNC achibuda achiti yavachamisa ngavatambira, hazvitishamise nokuti tinoziva ivo rutivi rwavakarerekera. Asi hazvo isusu president vedu vakabuda pachena vakati tino respect decision yemajaji, but hatiitambiri. Haisitombori mhosva, nokuti ZANU takatarisa parizvi havasi kuratidza kuti vanhu vane legitimacy, vanhu vanodiwa nevanhu. Kuzvino vari kusunga vatungamiri vepati redu. Ini nditori mumwe wavasungwa, ini nditori munhu anzoka, handizvi best koko kuSouth Africa, but ndimuno muZimbabwe anzokwanisa kuyekoko, nokuti ndiri kufanira kumbwira atenda makotsi chekuti ndaangosungwa ngopo wamhosva nokuti ndimdisi. Saka izvozvo ndo zvinhu zvatiri zvinoita kuti tisatambire zvinhu zvakaiti zviri kubuda kumakotsi, nokuti makotsi ari kushandiswa kutsvanyira vanhu. Ii system yehurumende kushandiswa kutsvanyira vanhu.
Mutungamiri weProgressive People's Party vaTimothy Chiguare vanoti vaRamaphosa havana kodzero yekuwirirana neutongi hunotsigira vanhu vanotyora kodzero dzavanhu.
Hazvina kukodzera kuti vaRamaphosa vakumbire mutungamiriri webato re MDC Alliance kuti atambire mutongo wedare agobvumirana nawo. Isu tichiti hapana munhu ari pamusoro pemutemo munyika yeZimbabwe. Vamunangagwa vane mhosva dzavainadzo semutungamiriri wemauto eZimbabwe maererano nekupfurwa kwakaitwa vana vatanhatu vakapfurwa kana kuti vanhu vatanhatu vakapfurwa musi waiannounswa maelections muHarare. Mhosva iyi inoda kufanira kutongwa. Kana yatongwa vamunangagwa vaonekwa vasina mhosva, ndopa tichazotaura kuti tione kuti mutongo wakapiwa nedare reSupreme Court ndiwo here kana kuti kwete. Nekuti dare iri renyaya yeava vanhu vakapfurwa vanokwana vatanhatu harisati rajekeswa, isu tiri kuda kuti dare iri rijekeswe chokutanga, ndochatiri kukumbira. Kana izvo zvaiita isu tozoti tozotaurirana. Vamunangagwa vakodzere kuti vaite mutungamiriri wenyika vasina kukliwa nedare nhau yavo yekupfurwa kwevanhu vanokwana vatanhatu isina kutongwa.
Machechi emuZimbabwe ari kukurudzira kuti vamunangagwa vatambanudze zvechokwadi ruoko rwavo vachikoka zviri pachena vachamisa kuti vashande vose, nekuti vaviri ava vane rutsigiro rwakaenzana pachitariswa zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.